Vachitaura nevatori venhau kuState House nezuro pavaitoreswa mhiko muzvindafundo Mutule Ncube vakati vari kuda kuisa mutsipa pabasa kuti vagadzirise upfumi hwenyika uhwo hwagwadama. Vanoti vari kuda kubvisa mari yemabond notes uye kumisa tsika yehurumende yekungoshandisa mari yaisina ichizoguma yoita zvikwereti. Vanotiwo vari kuda kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo zvose uye kuumba hukama nemabhanga anokweretisa mari pasi rose AIMF neWorld Bank. Asi imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi pasi rose muzvinafundo Steve Hanke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muAmerica vanoti havaone muzvinafundo Ncube vachigadzirisa upfumi hwenyika yeZimbabwe nekuti hwangofanana nemurwere wegomarara kusina kana chiremba kana godobori kana muprofita anoziva kuti poitwa sei. VaHanke vati munhu akatomboedza kugadzirisa upfumi hwenyika chete ndivatendai Biti avo vaive gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa. VaBiti Mbune vati vane muono mumwe chete seva muzvinafundo Hanke.
Munogona kuedza kuisa lipstick pabere but bere ibere but muchinda uyu achadiscussa kuti biggest problem yemunyika haisi upfumi husiri kufamba. Biggest problem yemunyika haisi mabasa asiko. Mari iri kushaika. Biggest problem is ano PF.
Vaendererawo mberi vachiti chati home chareva vachiyambira kuti muzvinafundo Ncube vanogona kuguma vaita chitsoka ndibereke sezvakamboitwa nerimwe gurukota muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe Dr. Nkosana Moyo vakaguma vave muupoteri.
But murume uyu aidza achatiza odzokera kwaanga achitita mumetsuku kana kuti vachamumedza zvakangoitwa muwese. So you've got two options. Either it's going to be the secondary Nkosana Moyo or you become another co-opted person.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni avo vanoti vanhu havafaniri kungotarisa muzvinafundo Ncube chete nekuti chara chimwe hachitswanye inda.
Tuli Ncube munhu ane unyanzvi hwakadzama chaizvo hwezvinhu zveupfumi zvakasiyana siyana kusanganisa nemari. Asi pachake ega hapana chaangaite kupingudza upfumi hwenyika ino nezvimwe zvese zviri kunetsa. Chinhu chekutanga chinodiwa ndechekuti chikwata cheutungamiri makurukota kunyanya ehurumende vachitungamirwa napurezidhendi vanofanirwa kushandira pamwe sechikwata chimwecho.
Dr. Makonde vatiwo dambudziko guru rakatarisana namuzvinafundo Ncube inyaya yekuti vamunangagwa vatora ruoko rwavamugabe pakushandisa mari yehurumende zvisizvo.
Zviri kuratidzwa nemaitiro avo ndezvekuti havana kusiyana navamugabe vavakabvisa. Vari kungofamba negwara rimwero remukuru wavo vavakabvisa iye.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vamunangagwa vakabaya dede nemukanwa nekuendesa vaPatrick Chinamasa pamudyandigere vachivatsiva namuzvinafundo Ncube.
Chekutanga tinoda kutenda President Munangagwa vakanzwa zvichemo zvedu dai vativhisira vachinamasa paministry of finance kuti vachinamasa vanga vasikukwanisa kunzwisisa nekuti havana kuzvidzidza zveeconomics. Saka tinofanira kuti pana minister vanoziva muzvinafundo mazvikokota anotendwa pasi rese zvavari kuronga tinotenda zvinobudirira.
Mashoko aya atsinirwawo naDr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Mashoko avataura so far mashoma nini ndinobvumirana nawo. I think mashoko akanaka but I think chakakosha ndechekuti zvichiwandudzwe zvichiiswe into ma fiscal policies.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rezveupfumi risina mukara akamboona kunyange hazvo iine nyanzvi dzakaita savaNcube. Asi vakawanda vanoti uhu hurombo hwenherera kupakwa ichirutsa. Kuti vaNcube nevamwe vavo vanokwanisa kugadzirisa nyaya dzezveupfumi, aiwa regai vakuru vati totenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.